Ini dini jonga kande miri nchiti eino imsore na uza nasi Chipiri 26, 2016. Sanganore Zimbabwe Elections Support Network kana kuti ZESNI rotambira nemufaro urongwa we Zimbabwe Electoral Commission wekushandisa gwaro rechizvino zvino mukunyoresa vavoti kana kuti biometric voter registration. Hurumende yokoka varimi vechichena kuti vashandise mapurazi enyika vachibhadhariswa mari yekushandisa mapurazi aya. Nguva yoperera vadzidzi vanoda kunyorera chirongwa chekudzidza kuAmerica cheUnited States Assisted Program sezvo zuva rekupedzisira kunyorera chirongwa ichi uri musi wa 26 kukadzi. Muchirongwa chevechidiki cheThe Connection na 8:30 p.m. tiri kutarisa kurudziro yekuti vanhu vanobhinya vanasikana vanyoreswe mazita avo kuitira kuti vagare vachizivikanwa neveruzhinji. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi munotibata pa909 am, pa4930 kana pa12080 ne15460 kHz pashortwave kana pafacebook peji yedu yeVOA Shona.